Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitepenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Kare Manera nhasi uri musi wemugovera ndira 25/2020. Makateerera kuStudio 7. Nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Rachel Tondiri muWashington DC. Ndichiti hezvinoizviri muchirongwa chedu chanhasi.
Takaumba chikwata chacho but hatisati tapedza kuapprova vanhu vacho vano chikwata chacho chienda kunoongorora.
Hurumende inoumba komiti ichanoferefeta mashandiro ekanzuro yemarondera iyo iri pasi peMDC.
Hurumende yagara ichingovhiringidza makanzuro edu kutanga ndichi meya ndakangobviswa pasina zvandatatu. So zvokuti hurumende iri kundoongorora hatizvitrust kuti inondoongorora chii.
Asi MDC inoti haina chivimbo nezviri kuda kuitwa nehurumende iyo inoti inogara ichivhiringa mashandiro emakanzuro ari pasi payo. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Hurumende inoti yaumba komiti ichasanoferefeta kanzuro yemarondera zvichitevera zvichemo zvakasvitswa nevagari vemuguta iri kubazi rezvekutongwa kwematunhu. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa kugurukota rezvematunhu vaJulai Moyo sezvo vanga vasiri kudaira nhare mbozha yavo. Asi tabata mutevedzeri wavo amai Marian Chombo kuti tinzwe zviri kuitika.
Maresidenti vemarondera. Ndo wakanyora petition vachiti vane kunyuta nezvavasiri kufara nazvo zviri kuitwa mukanzuro. So takati takangozvigarirawo pasi tikazvitarisa tikati maresidenti ndo vakuru tinoda kuongorora kuti zvavari kunyuta nazvo zvine umboo here kana kuti ndezvekungonyedera.
Petition yakanyorwa riini ichiuya kuhurumende nhai maichombo?
I cannot really say date ratakaiona but ini ndakaiona muna November pandaka I think a few weeks ndatanga basa nekuti ndakapindwa musi wa18 November ndakatanga basa musi wa11. So if a week or a few weeks after that ndokandakarisiva.
Vagari vekumarondera vari kuchema nenyaya yei?
Vari kungotambudzika nemari kushandiswa kuri kuitira mari mukanzuro. Vari kuti haisi kufamba zvakanaka kuona kwavo uye vari kuti havasi kupuwa masevhisi akakwana anoenderana nemari dzavari kubhadhara kukanzuro. Uye vari kuti panewo mamwe maonero ari kuita kuti kushandiswa kuri kuita mari hakusi kuenderana nezvavakanga vawirirana nemaresidenti kana nekanzuro yacho.
Saka hurumende yati yaumba here chikwata chichaenda kunoferefeta mashandiro ekanzuro yemarondera?
Takaumba chikwata chacho but hatisati tapedza kuapprova vanhu vacho vano chikwata chacho chichaenda kunoongorora.
Ko iyo kanzuru yemarondera makaizivisa here nedanho ramatore here?
Tichazovazivisa kana tapedza kuumba timu yacho ichaenda ikoko. Tichazovazivisa kuti tiri kuenda korini.
Nguva zhinji vanopikisa hurumende kana kuti vanopikisa ZANU-PF vanogara vakati izvo hurumende yeZANU-PF inoda kugara yakatsvaga uta nemugate pamashandiro emakanzuru ari pasi peMDC. Munoti kudii nazvo?
Aiwa, isu sehurumende hatitarisi kuti makanzuro vari kushanda MDC kana kuti ZANU-PF. Isu kana tichiita basa takamirira hurumende ende hurumende yakamirira munhu wese. So isu kana tichitarisa nyaya inenge yaitika pakanzuro hatisi kutarisa kuti vatiri kudhila navo vanobva kubato kupi nekuti ZANU-PF kana MDC. So vanhu vanongotsvagawo mhosva kuda kupomera kuti vanhu vanenge vachinangana nevanhu. But hatisi kutarisa hatisi kuendera kuita witch hunt isungo da mafeti. Kana tikaenda pa ground, tikaona kuti ndezvekunyeba, we dismiss it. Kana tikaenda kunoongorora tikati tikaona kuti zvine umbo, then action has to be taken. But zvekuti tiri kuenda koko kuita victimize ma MDC members, that's not true. Because we are there as a government and we work in the MDC, work in the ZANU-PF. We are just one to put my residents. Vaone ma good services from the council.
Pane mamwe here mapetition ari kubvawo kune mamwe makanzuru.
Tikona ariko nekuti tiri ma takawana mamwe akabvawo kune mamwe makanzuru akati wandei. Tatine chikungwiza manofunga makanzwa kuti kwakune zvewe zvewe. So tiri kutarisa futi ikoko endi. So haisi marembera chete. Akati wandei but mamwe acho amunotete liberty yekuti nditange ndataura izvezvi. Kuti tiri kuona zvinyinyito zvakati wandei zviri kubva kumakanzuru yekuti vanhu havafara.
Mutevedzeri wegurukota rezvekutongwa kwematunhu amai Marian Chombo vachitaura vari parunhare vari muHarare. Sezvo tichitema tisina divi ratakarerekera, taedza kubata meya wemarondera vachengetai murova, asi vanga vasingabatike panhare mbozha yavo. Asi tazokwanisa kubata munyori wezvematunhu muMDC vaElias Mudzuri kuti tinzwe pamire bato ravo.
Hatizviziri, ndinoti kana pane zvanyanya kutadzika nemacouncils edu, tinoda kuti kana vachifomwa makomiti ngakuitwe makomiti asiri partisan, anotosvika achinovhiringa macouncils. Kana pane zvaatadza hatisapoti corruption, asi kuti minista kuramba achingafiya asingatauri nesu hazvishandi, because macouncils ane policy yemdc kuti vadelivhe. Saka toita kuvadharidza kana zvatadza macomplaints abva kumaresidenti kana ariko asati asvikawo kwatiri kuti tinyatsoongorora kuti macouncila zvedu hanzwisa here. Saka taita kuti tikombei manotsi, takamboita manotsi tipotisangana July mwoyo tizivisane kuti zvinofamba sei zvimwe zvese tadzika bata habatiki July mwoyo wacho. Takatraya kakawanda kuti kana pane chatadzika ngatitaure titaure nevanhu because ndovakasarudza.
Tiri kuona kuti izvo kanzuro yemarondera ine vanhu veMDC vakawanda, zvinopa izvo kuti izvo makanzura eMDC ndiwo ari mukanzuro yemarondera. Ko vanhu ava vari kunzi vari kuisa nyunyuto kuhurumende, vanhu vari kubva kupiyo, zvakambobudo here nemubato renyu?
Hazvina, zvinhu zvizhinji ndezvemakuhwa akafanana netoti fake news, hazvina kuda kubato redu. Isusu tikapuwa complaint tinonotaura totaura nevanhu. Hatiti kana vachitadza hatizvikondoni, hatitauri kuti kana makanzura zvedu achitadza totova nezero tolerance for corruption, toda kuvastopa kana pane zvavatadza. Asi chendiri kunoita ndechekuti vamanya anti-corruption commission iriko, kana kuchiinvestigate kunoda anti-corruption commission, ndo inondoona kuti zvinhu zvakamira sei, kwete government. Kana kune corruption yaitika, tinoti dei vachitumira anti-corruption commission yochindotraya kunotsvaka kuti vanhu vedu vari kuita uori vari kuzvana zvinhu zvouori kana kuti zvakasiyana. Because kana yaa imwe political party ichinoinvestigeta ini zvee zvazvo kuita samakwikwi yekuti iwe wakonewa nanda akona yokupa example yekuti izvozvi izvi tiri kuinvestigeta. Local government haisi kutarisa kuti vanhu vari kurarama sei kurusevo, iri kungotarisa zvemacouncils emaurban council. Kune vanhu vari kunyimwa chibage, vari kudzidziswa kutenga chibage, vachitanga vanorwara sabhuku vachidini, havasi kuzvitarisa uori hutoita wese kusadza chaiko chaiko kuupi huri kuda kutengwa. Ivo kuti vachitarisa madisaster ari kuitika mumaresevha kuti vanhu vari kuwana chikafu here, vachilaiza neministry of labour social welfare, havasi kulaiza, vanongotsvaka macouncils ziwa. Kana kuti titaure tidzisira ikonomi iyo zvinezvi yakarasika zvekuti toda kutobatsirana kuti macouncils edu aperforme. Kana paakadza zveshuwa tinofanira kuvaita reprimand.
Mai Chombo vari kuti ivo vari kuenda kumarondera sehurumende kwete sebato, munoti kudii?
Vanoenda sehurumende kwete sebato, asi havana kumbotibvunza isusu kuti koko imimi munosupavhaiza macouncils enyu sei ndaisenzanawo Mai Chombo sending rules and orders, kumbotovati hazvii zviri kumboitika. Vamanya ikokoko vawana complaint, havana kumbotaura neni nasi ndaiwanawo complaint. Saka hatizozivi kuti vari kuenda seministry chete here kana vava kuenda sechibato, because havangazvizvisi mubato vachiinda muhurumende chete.
Muchatora matanho api zvamava kuziva kuti izvo hurumende iri kuenda kunoferefeta kanzuru iri pasi pebato renyu reMDC?
Danho redu nderekutongoti tinotsvaka our own defense mechanism yekuti hurumende yagara ichingovhiringidza macouncils edu. Kutanga ndichi meya ndakangobviswa pasina zvandatatu. So zvekuti hurumende iri kundoongorora hatizvitrust kuti inondoongorora chii, because yaingobvisa mameya ingozi yakabvisa chairman webinga inongopa zvemafrivorous accusation. Indati ari kunyanya kutadza kutungamira ndiani, vanhu vachishaya sabu, vachishaya petro, vachishaya zvese. uno investigator zvese zvichaikwa petro pachaikwa sadza mumarzeva pachaikwa chimba pachaikwa basic things zvakaitwa zvemunhu zvinoshaikwa muno asi hapana ari kutaura kuti tichabuda sei tongobuda zvinhu zvomukoto zvega zvega kuchaikwa kwecash chaiwo chaiko hakuchi kutaurika ano investigator government ndiani.
Munyori wezvekutongwa kwematunhu muMDC vaElias Mudzuri vachitaura vari parunhare vari muHarare. Vagari vakawanda vemuguta rekwaMutare vanoti vava nesvondo rose vasina mvura mudzimba dzavo. Vagari ava vanoti vava kutyira kubata zvirwere. Mutori wedu wenhau Lloyd Amoyo anoti panyaya inotevera.
Nzvimbo dzakatarisana nekushaya mvura dzinosanganisira Sakubva, Danga Mvura, Chikanga, Hobos 1, 2 ne 3, Dreamhouse, Zimta Park, Natview Park, Mushamukadzi, Gimboki ne Federation. Mumwe mugari wekuHobos 2 amai Agnes Musabayana vanoti nekushaikwa kwemvura munzvimbo yavanogara madzimai ndiwo ave kuremerwa nemutoro sezvo vari ivo nguva zhinji vanonochera mvura kunzvimbo dziri kure dzinenge dzichiwanikwa mvura.
Totinetsa chaizvo nekuti sesu semadzimai hatidi kushaya mvura seizvozvi zvitamuka na 4 am kutotsvaga mvura kuti vana vaende kusikuru. Vamwe vanenge vachitoda mvura every day saka zvinozokonzeresa zvirwere.
Mumwe mudzimai womumusha weGarikai Hlanani Kuhle amai lina maunganidze vanotiwo vave kutyira utano hwevanhu sezvo mvura yave kushandiswa ichibva muzvikova nematsime.
Takupedzisa tochera mvura yemuzvirwizi vanhu vamwe vaakutoimwa vamwe vaakutoishandisa zvemukitchen haisi kubuda tani 7 days tisina mvura.
Mumwe mugari wemuHobos amai Mary Marange vanoti vari kumukira kuenda kutsime sezvo mvura iri kuuyiswa nekanzuru yeguta nemotokari dzinotakura mvura isiri kukwanira vagari vose.
Papa nekuti tiri kushupika nezuro tatisati tisitorina kana mvura bhauza rakwaira kugumire kuzasi haritaura kuti bhauza riri kuuya kana kuita sei nhasi tamukana 3 rokwe tichere mvura.
Vapasimo Chiropa avo vane chibhurani munharaunda iyi vanoti chibhurani chavo chawandirwa nevanhu vanoda mvura izvozvo pakuti vamwe vashaye vopedzisira vochera mvura murwizi. Vachiropa vanoti kanzuru inosungirwa kuona kuti yawanira vanhu mvura yakachena nekuchimbidza.
Si 1 week mvura iri kunetsa vanhu vari kushaya mvura yekuisa matoiretsi yekunwa chaiyo vaakutongochera muchirwizi iri panapa dhuze panapa. Dai usiri mugodhi uyo watakacherwa nevakabatsira vakabatsira ndo uri kutombobatsira vanhu but mvura yacho ukai yatove neshortage yekuti yaakutopera mugodhi saka takutova limited time kuti after kana 4-5 hours vouya mapakitsa vakaita line havatomborinavo vamwe vakatogarira panapa havana kana chekutomboshandisa saka mvura hayatinetsa chaizvo hameuti kanzuro yacho kana hurumende yacho iri kuita iri kuonawo sei mabhauza ari kuuya but mvura haisi kukwana.
Kanzura weguta reMutare uye varisachigaro wekomiti inoona nezvemvura vajohn Nyamoka vanoti dambudziko remvura riri kukonzerwa nekutsemuka kwakaita imwe pombi inobva kutengi rinopa mvura guta reMutare.
Problem takaita yebest pipe mu 450 meters pipe ino supply Hobos and surrounding area inobva kumatengu. So best iyo yatora time because ipeiri pacho beko loader yedu haisikwanisa kuti idi isvike kuti ichere tiite replacement.
Vanyamoka vanoti guta harina mabhauza anokwanira vanhu munguva dzakadai dzekunetsa kwemvura senguva ino. Munyori weguta reMutare vaJoshua Maligwa vakaura mumwe musangano kuti pombi zhinji dzinotakura mvura dzava kuda kuchinjwa poiswa itsva dzinokwanisa kutakura mvura inokwanirana nevagari vanopfuura zviuru mazana mana vari muguta iri. Ndakamirira Studio 7 maMutare ndini Lloyd Amoyo.
Hurumende yeBotswana inoti ichateerera zvichemo zvezvizvarwa zveZimbabwe izvo zviri muupoteri munyika iyi zvisiri kuda kudzokera kuZimbabwe pasi pechirongwa chevoluntary repatriation. Shingirai Madondo anoti panyaya iyi.
Vanhu vakawanda vari muupoteri paduku refugee camp muBotswana vanoti havasi kuda kuti vadzokere kuZimbabwe sezvo vari kutyira upenyu hwavo kana vadzokera kumusha. Vapoteri ava vanoti vatsigirwe MDC uye vakatiza mhirizhonga yakaitika muna 2008 yakasiya zuru nezuru zvevatsigiriwe MDC vakuwadzwa zvakaitauriwa vapoteri vari pamuzinda uyu vabekimpiro weza vaudza Studio 7 parunhare kuti vatsigiriwe bato reMDC vari muupoteri vanotya kudzokera kumusha sezvo vanhu vachiri kushungurudzwa nehurumende yeZANU-PF.
Kana zvimwe zvinhu zvinogona kunge zvazvitaura kunhu zvapera but when it comes to the reality on the ground wana kuti hakuna kana chapera vanhu vanotya kuteererwa vachingotorwa achienda zvachose vasingaonekwi achiurayiwa zvisina kunaka izvozvo ndozvekutochisa vanhu.
Chimwe chizvarwa cheZimbabwe icho chiri muupoteri pamuzinda uyu vaSamson Ndebele vanoti zvinonetsa kudzokera kumusha nokuti kunetsana kwaiva pakati pavo nevavakidzani vavo veZANU-PF hakusati kwapera.
Vamwe vanhu vaiva vachisapota NDC vari papo vanotya kudzokera kuZimbabwe ii vari kutya nenyaya yekuti kuti pane vanhu vavakidzani vavo nevamwe vanogara navo muvhileji imwe chete vavasapota ZANU-PF vanenge vachitya kuti vachiripo nekuti vai vasinganzwani vachiungana vakanyidzokera mune kuti vanganoita zvaugara chiunevanjeri vachingotuka nenyaya idzodzo kuti ivo havasi kumbotuma futi kuti vangasapote ZANU-PF nokuti vanongoti ivo havadi ZANU-PF.
Vachitaura neStudio 7 panonhare mukuru anoona nezvekuchengetwa kwevapoteri muBotswana maipopolitare vati vanhu vasina kunyoresa kuti vadzoserwe kumusha vachapiwa mukana wekuti vaudze hurumende nhunha dzavo.
We also listen to the reasons why they may not be willing to go back home. Are the reasons meeting the refugee framework? Are they within the refugee law? Are the reasons associated with them coming to Botswana as refugees? Or these are just any other reasons? So you listen to people why they don't want to go back home and you advise accordingly and encourage them accordingly.
Nyanzvi munyaya dzekodzero dzevapoteri uye vachidzidzisa mitemo pakaboroni University College of Law and Professional Studies vaMaurice Manyengavana vanoti danho ratorwa neBotswana rinoratidza kuti hurumende iyi iri kutevera gwara rinotarisirwa nesangano reUnited Nations.
Izvi zvinoratidza kuti panguva yari zvino nyika yeBotswana iri kutevedzera zvakabvumiranwa pamusangano weUnited Nations wakaitwa muna 1951 kuti munhu anofanirwa kudzoserwa kumusha kwavo asingadi achiziva kuti kune kune zvimwe zvinhu zvinoita kuti upenyu hwake uchaite sei, uchaite free freedom yeinenge isiri.
Pari zvino padhuku pane vapoteri mazana manomwe nemumwe chete zvichitevera kudzokera kumusha gore rakapera kwakaitwa nezvizvarwa zveZimbabwe zvinosvika zana nemakumi matatu nezvishanu. Ndakamirira Studio 7 muFrancis Town Botswana, ndini Shingirai Madondo.
Yasvika nguva yekuti tichienda kuchirongwa chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu hwavo.
Ndino kuchingamidza ine mufaro vateereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganyahuye ndiri muWashington. Nasi taita rombo rakanaka tine hurukuro naPastor Faith Besa avo vanoti ivo vari kubata mabasa akasiyana siyana emaoko uyezve vachiita zveuparidzi. Regai tiende kwavari tinzwe kuti mabasa api avari kubata.
Semudzimai gore rino ndakarongera kuti ndishande kushandira mhuri. Mudzimai waProverbs 31 anotaura kuti hanzi anomuka mangwanani osiya arongera vashandi vake basa oenda kunotengesa odzoka atengesa ashambadza zvinhu zvake ane mari yake.
Mabasa api amunobata imi semudzimai tichiona apa kuti tiri kuona kuti munoita zvakare zveuvhangeri?
Ini ndinoita zveuvhangeri uye ndiri muimbi wenziyo dzechitendero. Zvekare ndinoita network marketing, ndo zvandiri kuita iko zvino so far.
Makatanga riini kuita mabasa iwaya emaoko?
Mabasa emaoko ndava nenguva yakati rebei. Ndingangoti kubva 2009 ndakange ndatanga kuimba, then kubata-bata, ndaibata-bata chandinenge ndawana chekutengesa, ndaingotengesa. Saka zvekushanda zvanga zvangogara zvingori mandiri.
Tichiona kuti pari zvino zvino munyika zvakati womei, madzimai mazhinji ari kuti iwo ari kukundikana kuti awanike achipinda mune izvozvi zvemabasa emaoko kana kutanga mabhizinisi. Zvii zvamungavakurudzirewo?
Ini chandoda kukurudzira madzimai ndechekuti munhu inzwawo kuti zviri kumboitwa nevamwe ndezvipi, uchibvunza-bvunza kuti mai vedu wee zvanyika zvayakaoma kudai, chii chandingaitawo chingandibatsira. Ndoda kutaura semuenzaniso wenetwork marketing. Inini ndakazoziva kuti pane chimwe chinhu chiri kutoita kuti munhu wamudzimai anogona kutogara aine mari muhomwe make akagona kuchiita icho chenetwork marketing. Ndinoita network marketing neinonzi Dell Lifestyle, vanotengesa mahealthy supplements. Saka munhu wemudzimai ari kuti iye handina pekutangira. Pamwe pekutangira pandinogona kutokuudzaka iDell Lifestyle, nekuti iri kuita welcome munhu wese kuti uya ushande simba rako chete. Semhuri tinoita zveprinting, tinoprinda t-shirts, macaps, ndangoti zvese zvingada kuprindwa zvinoda kunyorwa, makapu, maplates, ndezvimwe futi zvatiri kuita izvozvo.
Zviri nyore here kuti muwanikwe muchibatanidza mabasa amuri kuita ekuva muri muvhangeri uyezve muchiita mabasa emaoko?
Zviri nyore nekuti ndinogara ndakaronga zuva rangu risati ratanga kuti nhasi ndichimuka ndichaitei, seuvhangeri ndepapi, sekubatana maoko ndepapi. Nekuti ndoda kuti ndibva ndatinda zvekare mushoko raMwari, nekuti shoko raMwari rinotidzidzisa kushanda. Kuna Proverbs hanzi tsinde, enda kumujuru udzidze mubatiro wawo. Saka ndakaona somunhu waMwari ka zvakanaka kuti utungamirire semuenzaniso. Vanhu vanoda kuona uchishanda, voziva kuti zviya shoko raMwari zvarinoreva kuti munhu anofanirwa kuti ashande, kunyange one muvhangeri ari kushanda. Saka nyange nevanokuteera vanogona kuita sei kudzidzawo pauri zvekare.
Tombotarisa kuti vamwe vanoti zvinotinesei kuti uwanikwe iwe uchibatanidza kuti kuchengeta mhuri uyezve uchiita zvemabasa iwaya emaoko. Pane zvamungayambirwo here vamwe vane mhuri asi vari kuda kuita mabasa iwaya emaoko?
Ini hangu handioni chinonetsa pakuchengeta mhuri uchiita zvekare mabasa emaoko. Ndinotoona zvichireruka nekuti mhuri ine zvainotarisira kubva kwauri semubereki. Saka ukasashanda unenge watoomesera mhuri yako. Saka kutoti mhuri itoite zvakanaka ka kutoshanda. Sezvandataura zviya kuti munhu unofanirwa kugara waronga zuva rako risati ratanga, waona kuti nhasi pachikamu chemhuri zvandichaita ndezvipi nezvipi, uye kuti ndigone kubata mabasa angu emaoko ndichatangira papi ndichienda papi. Kugara waronga zuva rako risati ratanga.
Vanenge vachida kukubatsai vazive zvimwe zvamuri kuita munowanikwa papi?
Ndinobatika paWhatsApp, namba dzangu 0779 492 831, kana kuti kushopu ndinenge ndiri kushopu dzimweni dzenguva mutown panamba 87 Chinoi opposite Gulf Complex.
Imbotiimbirewo kadzimwe dzedzimbo dzamunoimba?
Zvakanaka. Sandoda kuimba chinonzizvo, thou art faithful, makatendeka. Thou art faithful, thou art faithful, thou art faithful, thou art faithful, O Lord, my Redeemer, my Redeemer, thou art faithful, O Lord, magatendeka, magatendeka.
Aiwa, kamutakunanzwa. Saka vanhu vanokawana papi aka?
So far ndichiri kuti anenge akwanisa paWhatsApp, ndiri kutumira vanhu pamaWhatsApp zvekare, uye vanenge vari padhuze ndinokwanisa zvekare kuvatengesera maCD.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Tinokutendai Pastor Faith Besa kunge manga muinesu pane pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Iye zvino tochienda kuna Jonga Kandemiri muchirongwa Our Lives. Ndinogamuchira ine mufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu, umo tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokuunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC. Nhasi tinoda kumbotarisa pamusoro penyaya inonzi iri kunetsa mukereke yeUnited Methodist Church pamberi pemusangano mukuru wekereke iyi uri kuitwa muna May, kana kuti muna Chivabvu kuMinnesota muno muAmerica. Iri nyaya yekuti kereke iyobvumidza here vanhurume kuti vange vachiroorana, kana kuti vanhukadzi vange vachiwanana, kana kuti tongoti yobvumidza here chingochani kunhengo dzayo. Nyaya iyi inonzi iri kutsemura kereke nepakati mumaonero ari kuita vanhu zvikuru vekuAfrica nedzimwe nyika dzichiri kubudirira, vanonzi vari kuramba kutambira danho iri. Asiwo vamwe vanobva kunyika dzakabudirira vari mukereke iyi vachinzi vari kuti aiwa, ngatifambiranei nenguva kereke ibvumidze chingochani. Muhurukuru yedu tabata Reverend Forbes Matonga vekereke United Methodist Church, vanove zvakare mumwe wevanhu vanotarisirwa kunge vachizoenda kumusangano mukuru weGeneral Conference uchaitwa kuMinnesota muno muAmerica muna Chikumi. Tinogamuchira nemufaro muchirongwa chedu, Reverend Matonga.
Mazita vaJonga, takaona muchinyora pa social media pakana padande mutande re Facebook pamusoro pemamiriro anofananga akaita mutendi mukereke United Methodist Church muchiti imi inyaya inenge iri kuti simuke zvakare kuti inge ichikurukurwa mukereke umu mangatiudza pamusoro pezvinyorwa zvenyu
chinyorwa ichi takanangana nekuti mugore rino rine iri muna mei muno mukubva musi wa5 kune dakara musi wa16 general conference United Methodist inenge iri kugara kunonetseka uko saka ikoko kuri kudzoka zvekare nyaya iri kungozikanwa nevanhu nechekuita nekuroorana kwevanhu ikaitise nzeve dziri kungafarirwe nevanhu yenziri chingochani iri kuda kuita kuti yakupatsanurana nepamusana pekuti vamwe vari kuti ha izvi hazvitenderwe vamwe vakashinga chaizvo kuti ndo zvaakuda culture yedu kunyanya vari kunana america ikoko nekunana europe asi isu vemuno muafrica tichibatana nevekunana philippines nevekunana russia uko tiri kuti izvi zviri pachena kuti bhaibheri haritende tsika yakadaro saka ndo pari kubuda kunyora kwangu
tichitarisa mararamiro aita kereke United Methodist Church kusvika pari nhasi chii chazoita kuti kereke ide kushamiro yanga yakaita kubva kumakore esaya
chiri kuitika zviri kubva muzvidzidzo zviri kuwanika nevanhu zvinotangira makore ekare vakatanga yainzi enlightenment yakatanga kusudurudza umwari ichida kukudza kufunga kwevanhu kwekunzi vanhu vaofage vanokwanisa kufunga saka paane mufungo wekufunga kuti vanhu vekare vanosanganisira vanyori vemubhaibheri havasirivo vangatiudze mararamiro anhasi vamwe vachifunga kuti nepamusana pekuti taane zvidzidzo zvesainzi zvaakutoonesa zvinhu zviri nani kupfuura maonerwo azvaitwa nevanhu vekare asi mukatarisa zvinamato zvese zvinoshinga kuti the founding people the founding fathers of a religion ndo vanoumba dzidziso dzinoteerwa nemagenerations ese anoteera saka isi ndo patiri papo pekuti kana zviri zvechinamato chinamato mudzi wacho nedzinde racho riri mubhaibheri therefore hakuna imwe dudziro yatinofunga kuti inopfudza zviri mubhaibheri saka ndo patiri kupokana nevamwe vedu watingati wasecularized
imo muzimbabwe gakava iri riri kubatwa sei mukati mekereke yenyu
mukati mekereke yedu zviri kuitika ndezvekuti hamuna hurukuro yakanyanya nepamusana pekuti vanhu vari kungotora segaro ziva kuti izvi zvichii hachiteedzwe hazviitwe asi nhamo iri yekwedu manje ndeyekuti chechi yekwedu i1 yakada kufanana nekatorike tinoiti its a global church saka constitution inoseenzeswa kuamerica yechurch ndiyo inoapplya muzimbabwe saka kana dai isusu tikati hazvitibate zvikangotenderwa chete kuamerica bhuku redu remurauri kachinzwa kureva kuti rinobata munhu wese nekuti tine constitution inoseze
aiwa tinotenda zvikuru reverend matonga nekuwana nguva yekutaura nesu
mwari vakuitire zvakanaka mazvita
manga makateerera kuna reverend forbes matonga vekereke yeUnited Methodist Church muchirongwa chedu upenyu hwedu umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu anokuonekai nemufaro ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC
sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa misoro yenhau dzedu dzanhasi hurumende inoomba komiti ichanoferefeta mashandiro ekanzuru yemarondera iyo iri pasi peMDC asi MDC inoti haina chivimbo nezvekuda kuitwa nehurumende iyo inoti inogara ichivhiringa mashandiro emakanzuru ari pasi payo tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi ivai nesu zvakare mangwana kana muchida kutitumira tsamba mbozha dzitumirei kustudio7@voanews.com munokwanisawo kunzwa nhau dzedu dzanhasi pa.voashona.com ini ndini Ray Choto ndiri muWashington DC ndokusiyai mina Chris Gande achikupai nhau dzendebele.
Soku isikati senda baku VOA Ndebele.